Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinongotarisira kuti hurumende ichatanga yakanangana nechiga chatakatara sekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatevere kana kuti vasvike kana kudarika ipapo.
Hurumende inoti inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa.
Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana siyana zvikuru sekuAfrica inyaya yekunzwisisa kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu nezvizhinji reZimbabwe.
Munyori mukuru webato reAfrican National Congress Vashikile Mbalula vanorumbidza vaEmerson Mnangagwa vachitivo vane zvinochamisa mutengesi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi kuti vashandi vasanyanya kuremerwa nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu. Gurukota rezvemari vamutuli Nwiwe vanoti hurumende ichawedzera vashandi vayo mari kusanganisa kuvawedzera mari yemihoro inobhadharwa nemadhora ekunze. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwachira Joe, vaudza Studio 7 kuti kana vashandi vakaramba vachitambiriswa nemari yemaRTGS, hazvina zvazvinobetsera, vachiti vashandi vanoda mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuAmerica, US$540. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi havasi kuzosuduruka kubva pamari yavari kuda kubhadharwa.
Aiwa kudududza hatigodi kudududza nokuti zvazviri zvinongoratidza kuti zvataingotaura kubva kare ndo zvakajekera vashandi. Saka tinongotarisira kuti hurumende ichashanda yakanangana nechiga chatakatara sekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatevere kana kuti vasvike kana kudarika ipapo.
Muri kuda mari?
Patakapedzisa kuvapa pepa redu rinoratidza mari yatinoda tatiri pa840. Asi takataura zviri kuti tikati 840 yatinoda iyi imari yatinoziva kuti inogona kusabuda zuva rimwe chete kana kuti mwedzi mumwe chete. Asi ndo kwatinopawa kuti tifambe tichienda, ndo inopawa kuwanikwa nemushandi wepasi pasi wemuhurumende kuti ararame semushandi wehurumende inogona kuchengeta vachati vavai vashandi vayo.
Asi tiri kunzwa iva mavhima vachiti pari kutariswa madhora ekuAmerica amunopiwa uye mari yemunyika zvakare, muri kuona sei pamadhora eZimbabwe?
Apo pasi panotiremera, asi hatigoni kukakavara napo zvakanyanya. Isu chatinongotarisira ndechekuti madhora ekuAmerica achiva iwo muhoro wedu omunotoshandisa hedu kuchaya foni, nekuti tinongozva kuti tichibuda imomo yomuno tichingoipuwa tisati yatopinda muhoro dzedu nenguva inenge yototekaira kutodzisiya. Saka isu zvatiri kutitaura ndezvekuti ngazvichingoti chinonzi muhoro kana kuti salari ngaichingoita mari yekuAmerica iyoyo. yoita hayo mari yekutione zva kungoita hozvino zvitambarana.
Tanga tichiverenga mumapepa naumu kuti vashandi vehurumende vaviri vakazvisungirira mumwe mupurisa mumwe murairidzi. Inyaya svikawo munzeve dzenyu here?
Inyaya dzatinongoverenga mumapepa. Zvinoneka nenyaya dzekuverenga mumapepa nepa social media apa ndezvokuti dzinenge dzisina kunzverwa zvakakwana. Saka unogona kumanya nadzo zvoona kuti pamwe nyaya yacho inotongovawo iri nyaya. Saka tingazivi hedu tinotoziva kuti vanhu vari kushungurudzika zvakanyanyisa maererano nezvemari nekurara neraramo yavo, nokuti mari yavakawana mudzino yaikwaniri vakawanda. Chero patinofamba isu sevatungamiriri vevashandi hatichatozivi kuti tofambira pai, nekuti vanhu vanongotikozva chiizve kozva zvosikapa sei. Saka hazvii zvinhu zvino zvokuti zvinogona kusaitika, zvinogona kuitika, but isu hedu hatina kuti zione kuti vanhu vavo vakazosvika pa kusiya nenzira iyoyo.
Vamwewo vemasangano evashandi vari kushora sangano renyu vadzatsunga vachiti harina zvakawanda zvariri kuita nekuti hurumende inongowedzera mari yainoda hayo pasina kana kutaurirana. Vachiti sangano iriri muhomwe yehurumende, munoti kudini mashoko iwa?
Awo mashoko evanhu vanenge vakatsamwa. Kana vanhu vakatsamwa vanongotaura nokutsvaga vamwe vavanangoti ndivo vane. Isu tinongovavo vashandi nasavo, isu tinomiririra ivo, asi tiri ivo nokuti ini ndotovawo mushandi unotomukira kubasa chero zuva. Saka ndinozogopinda muhomo yehurumende ndichinodei, ini ndinotodawo kuti ndirarame maererano nemuhoro. Mashoko eminyito ekuti dzimwe nguva tinopedzira tongochondana isu, asi chokwadi chiripodede kuti tose tinongodawo kuti munhu wese agare zvakanaka. Hakuna munhu unoenda kumisangano yedu nehurumende kunotsvaga kuti dei ini ndoga ndawana zvirigo, vamwe vachitambura zvinonditei. Saka hatisi muhasvatu dzehurumende yehurumende, tinongovapo ndechekuti.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wevakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vanoti mumwedzi wanyamavhuvhu vanhu vemuZimbabwe vacharatidza kuti bato ravo nezvarinomirira ndiro rinodiwa nevanhu. VaSiziva vataura izvi vachipindura mashoko akataurwa nemunyori mukuru webato reAfrican National Congress vaFikile Mbalula, avo vakati mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa mutengesi. VaMbalula vanorumbidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaSiziva vanoti bato ravo riri mubishi rekuronga zvinhu zvine musoro.
Maita basa chokwadi chinozikana ndekuti the greatest sanction yaparadza nyika yeZimbabwe iZANUPF ichiteurwa necorruption nezvimwe mhosva dzinoitwa neZANUPF. Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana siyana zvikuru sekuAfrica inyaya yekunzwisisa kuti kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu neruzhinji reZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vakataura vachataura musi wa23 kuti hurumende yavanoda ihurumende yeZimbabweans. Isu seCCC patriotic movement we bear our loyalty to the flag of this country, tiri zvizvarwa zveZimbabwe. Tinotarisira kuti nyika dzese dzine understanding yekuti struggle yemuZimbabwe is for Zimbabweans by Zimbabweans. kuti Zimbabwe inake, kuti Zimbabwe ikone kusava tambudziko muno muAfrica, asi Zimbabwe isimuke tigone kudzosa vanhu vese vemuZimbabwe vakabuda vatsvoke muzvimwe kuti vakenyika yedu. Ndozvati kutarisira nekuti Zimbabwe kuti igadzire, tinofanira kugadzira nyaya dzematongero enyika. Tive nehurumende inobva kuvanhu, hurumende yeruzhinji, hurumende inonzwisisa nekurespekta kodzero dzevanhu. Maita basa.
Mutevedzeri wevakafano bata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalos Siziva, vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti rinofara zvikuru kuti Zimbabwe yaisavo ruoko rwayo ichitambira zvirongwa zveSADAG zvokubatwa nekushanda kwevatyairi vemagonyeti munyika dzemuSADAG. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguraminga vanoti zvaitwa nehurumende zvichabetsera vashandi zvikuru, vachiti vashandi vachachengetedzwa zvakanaka sezvo mitemo inovabata yave kushandiswa munyika dzose dzavanopinda nebasa ravo. Tabata vaMaguraminga kuti vatiudze zvizhinji.
Chinonzi SADAG compliance zvinoreva kuti rezinesi redu rakuenderana nemitemo yeSADAG. Zvinoreva kuti matesterwa anoitwa madriver kana kuti vatyairi nemadzidzisirwa vanoitwa nemamiriro akaita rezinesi redu, mipanda yemaclasses zvafanana, zvese zvafanana neSADAG, zvafanana nezvinodiwa neSADAG. Saka ndozvazvinoreva kuti hurumende yedu yeZimbabwe kuburikidza Ministry of Transport yatora bumbiro reSADAG mvayari venganisa nebumbiro rayo kuti zvifanane neSADAG kuti kugarawo nevamwe zvakanaka munyaya dzetransport.
VaMaguraminga, kana muchiti hurumende yeZimbabwe yatambira SADAG compliant licenses zvinorevei?
Kana tichiti hurumende yatambira SADAG compliant license zvinoreva kuti hurumende yatora mitemo yeSADAG yatambira kuti richishandiswa muno zviri official, mutemo wakatosetwa hapachisina. Tinofara nekufamba kwaita hurumende, tinotenda even mutungamiri wenyika naminista vetransport nevamwese vakashanda pachinhu ichi. Takashanda pamwe chete nesu, takaita inonzi indaba ratakaita pamwe chete chigweta mazano chakaitirwa muHarare kunzvimbo yeKrista kudhuze nekumasasa uku. Minista vakazvipira vakati ndinoda kubvunza kuti toita sei. Saka tinofara kuti ndo mafambiro aita zvinhu Zimbabwe yatora chinhu chakadai.
Izvi zvinobetsera vatyairi veZimbabwe nenzira ipi?
Zvinobatsira pakuti madriver edu kana achifamba kunze haachamiswa nekuti rezinesi rafanana. Zvinobatsira pakuti zvanga zvakaomera madrivers kuenda kumaretest vachiti hazvisi kushanda zvichivadyira mari uye zvisina zvazviri kubatsira. Kunyange zvava zvakaiswa hazvo hurumende ine zvayakanga yaona, asi hazvichaitwa. Prosesi iyoyo yanga ichikonzera kuti madrivers aruze mari yakawanda iwo vachitambira mari shoma. Saka iko zvino zvave kufambawo mune zvakanaka. Mari yanga ichidyiwa nekuretest yakudyiwa nevana, uye zvinobatsirawo pakuti AA yanga ichibhadharwa 70 US haichatorwa, imari yakuenda mumba unodyiwa kumba. AA document rinoita kuti munhu adrive kunze harichadiwa nekuti taane SADAG license. Zvakananga zvikuru, uye zvakubatsira kuti vanhu vanga vachingotanga neclass 2 hakuchisina. Vanhu vakutanga neclass 4 opedza 5 years vozoita class 2. Zvinhu zvakanaka nekuti vazhinji vanga vakufamba vaine maresinesi emarori ivo vasingagone kurova rori rachona. Asi tinongoramba tichingoteketedza kuhurumende kuti pane pachida kukonenzverwawo pakonenzverwe zvifambire zvakanaka.
Saka vaMaguraminga, vatyairi vanotarisirwa kuitei munyaya iyi?
Iye zvino vatyairi vasiri vemarori anofamba nenhamba tsvuku kana mabhazi kana makombi anoshandiswa ayo ema public service vachairi vema private vakunzi vanorinyua after 5 years anoenda kunotariswa maziso nemiri wake kuti wakamira zvakanaka here otariswa background check then kana atariswa obhadhara mari inobhadharwa kupiwa rimwe license itsva ndozvavapo uye achitariswa zvakasiyana siyana ipapo then toya kune vanofamba nemarori nemabhazi nemakombi nemataxi anotakura vanhu nekutakura zvinhu vakutarisirwa kuti vakurinyua residence iroro after every 2 years which means zvinoreva kuti vakuenda kunotariswa maziso medical yese vachitariswa kuti miri wavo wakakodzera here nemaziso uye votariswawo kuti kumashure uku havana kuita here marekodzi akaipa ari kuita mahit and run kana kutsika vanhu kana kuita sei kana kuti atsaona dzisingatenderi zvaane huremu zvaane chekuita nekudzivirira tsaona chinova chinhu chakanaka zvikuru uye kwaane mipanda yakawanda vanodhiraivha mafuta zvinokuvadza zvinomichetura vaane makodhi avo saka vakutarisirwa kuti vatore marezinesi anoenderana nebasa raanoita nekuti mipanda yachona inoenderana anofamba nevanhu anofamba nezvisingakuvadze zvinhu anofambawo nemichetura anofamba nezvinoputika anofamba nemafuta uve zvaakusiyana saka vatyairi vakutarisirwa kuti vatore marezinesi iwaya asi hazvisi kunzi vari kutanga kusungirwa tinotenda hurumende ipapo vari kupiwa mukana wokuti pave nekuchinjwa kusingakanganise vamwe kusingakanganiswe mafambisirwo ezvinhu uye neupenyu hwemadhiraivhawo kuti husaomeserwe zviitwe mbichana mbichana ndozvatakakumbira kuitira pasaona anoti ndakuvadzwa nekuya kwerezinesi repurasitiki
mutungamiri wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapato maviri akanyoresa vanhu kuti vakwikwidze musarudzo dzemuna muswa 23 Nyamavhuvhu anoti reZANU-PF neCitizens Coalition for Change ari kuenderera mberi achitsvaga rutsigiro bato reZANU-PF rainge ravimbisa kuti raizoparura urongwa hwaro hwarichaitira nyika kana kuti manifesto asi hazvina kuitwa nezuro zvinonzi zvichazoitwa mune imwe nguva inotevera Godwin Manguya anotipa nyaya inotevera
mutungamiri wenyika vayemason munangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTCC vanelson chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuchipinge vamunangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema high school kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo
hapana imwe pati muno munyika yezimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa saka kuungana kwamakaita nuwani hwenyu hundafara mandifadza maratidza kuti munoda nyika yekwenyu
asi chii chaizvo chakapa kuti bato iri riparure urongwa hwaro kumanikaland mutauri webato iri vachris mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvisi zvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvangwa vati hapana chakaipa kuita izvozvo vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeamerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagaro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori murongi wemusangano muZANU-PF Dr Mike Bima vanoti hazvinetsi kutsvagira ZANU-PF rutsigiro nekuti hurumende yavamunangagwa yasimudzira upenyu hwevanhu vachamirira kuwadzana east musarudzo Vateomi Majavi, vanotamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo. Asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukwadzama East, vachautonhwende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukwadzana takatokunda kare. Kwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimboaona, havakwanisi kukambena. Akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matisheti, vanhu vanenge vachitotidza matisheti avo. Vanhu vese vatongomirira kuti purezidendi wedu achamisa valoche pati kuzati isotitangawo kampeni mukwadzana.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo.
Isusu tiri kuda kunanganidzana nekukampena nekuona kuti vachamisa vapinda pawapresidency, tichireva izvo kuti isusu tagadzirira kuti tizokwanisa kupinda tizogowanawo Zimbabwe yakanaka inoshandira munhu wese zvakare, tigoitawo vatungamiriri vanoisa macitizens first.
Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaostalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo. Pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.
Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vasevhi akasi kuwere avo vanoda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vakazvimirira vanoti havatyi kusungwa uye vachadzoka kuZimbabwe kunoparura urongwa hwekukwikwidza musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu gore rino. MuNewsday makare bato rinopikisa Red Democratic Union of Zimbabwe rinotungamirwa navaRobert Chapman rakadzinga nhengo mbiri dzebato iri richivapomera mhosva yekutsigira mutungamiri weTPC vaNelson Chamisa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwana Christopher Ntwangu, iwana Christopher Ntwangu anoti kwai hai kasukuri mbavha hei wati wati mhondi zizi. Iyo bangu yangu ya mkabe wanga sipiri woni ni Christopher Ntwangu. Wanga haripo wajwa shamaro, wanga haripo Christopher Ntwangu. Ndiye umwani washu, wanga harimu mtino kwa si G40 ui. Usoto kwa kwa kaitu ndamila ngambwa, warashu kwa kumakamparashu kwa fuzi ndamila ngambwa. Saka nga asari ambitano doku kambena. Tosh nuradiza tu Mzimbabwe hamna demokrasi. Tosh nuradiza tu Mzimbabwe hamna utonzo ujiniri. Zanu pefini ujiniri. Nurambi zono chingu njesharko chi Zimbabwe kudua kubuza kwa president. Wana tukaguti zanu pefini ufumuru kwa uoro hini ita. Nukubila kwa hini ita mayane chini. Dikasukuwele. Nangista kasukuwele no zia matiktaka esenji. Zanu pefini hini ita kujini. Kubila mayane chini. Katenda hidu. Mwiyo mchangu wa mchangu wa ngati kwa niri. Ngati kwa niri mchangu wa tapos.
Hei, ndini zizi paa, ndini zizi paa. Hai watu nakutinda hivi Studio 7, ilimudu kubata basa rakanaka. Nyayangu hili guru hili pana mchangwa, mchangwa. Murukuti mimi mwada kusunga mbava, kuma God Mafia, maka sunga hile. Legai muna akampe na murukuti kakujiwa chete, murukuti kakujiwa. Ya, murukushwa kujiwa, tunokuzivai, takukuzivai.
Pa Studio 7, muri sei zvenyu, muri sei pa Studio 7. Ako, awo, vamutsvangwa vakutaura kuti hanzi yembavha dzibvumidzwe kukondesa maelection. Ndiana simba vakuzanipa. inda wakana wa mchangu atisima penzi unge mimi kana ya mchangu atisima penzi unge wanweza ntifu ya mnungo shika mutauro wanasunani basare sobu waruwa mawako tuto kuzikinyaya umbaba je maiziwa so mzafungwe trima penzi oko mazwano mbadi wanyara haraka because watari sila kuda kukufotele wapao MP dosa kwa wanyara haraka kutawara china zako za unungu jia zutawara wanpanapa vanu ya kuboera muziwe mbadi muroe rei pasi mbadi muroe rei pasi azio kuti wanawe Zimbabwe ndo wanutawara kwete zake so kuda utabaza kuda usura kutawara sunani basare kutokuwa te ndini muenda mberi ndi kuto daro ndiri kuno kumach central ndo kwa te chito zuona zunetuwe tika Mzimbabwe tiri kwa inyo wapo ndiri kini wawa mtaori wama purisa makango tuwa mjafere feta zunuta wani au jazira maapa piko atikanga anweka atisima penzi nga wanezo anpio
mrisei mrisei guys imbe udhae uze vanwezi anpio kuti kwa suna atisi kuchaka munu akaru wa hondo kutaramba achitunga nia inika chukuta kama na nonza kudidiro mnika hondo ya katoru hui wakari chukuta batore za NPF hondo raka uya neku nezu nungu icho kwa di wakatoru wapao iwa vanzi sise kauti nika chukuta kama na anekaita se atisuta kama na nonu wise chukuta kama na nora na ikono
murise murise wa shamarari vedu ku Robert Chapman akazodi akakundikane re 20,000 kweye komisi akazodi nepati yake akaremerwe re 20,000 njuga dzakarema imari yakawanda asi zvinotishamisa zvekuti mapato anopikisa anenge atumwe rine ZANU-PF kuwanda vanhu kuzozara kudaro dai vese vachida chenji shanduko yechokwadi chache yekubvisa ZANU-PF dai vese vachiya kutsipusi pangoita tsipusi neZANU-PF ndo zvinoita kuti tiende mberi zvikaramba zvakadai panenge pakaoma murise murise vashamarari vedu ku Robert Chapman akazodi akakundikane re 20,000 kweye komisi akazodi nepati yake akaremerwe re 20,000 njuga dzakarema imari yambavano kuzozara kudaro dai vese vachida chenji shanduko yechokwadi chake yekubvisa ZANU-PF dai vese vachiya kutsipusi pangoita tsipusi neZANU-PF ndo zvinoita kuti tiende mberi zvikaramba zvakadai panenge pakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mumuchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti zvakaitwa nemauto eWagner Group anotungamirirwa nava Yevgeny Prigozhin zvakaratidza kuzabatana kwevatungamiri veRussia. Mauto eWagner Group akarwisa Russia achitora nzvimbo dzemauto mumaguta avaipfuura nawo vakananga kuguta guru reRussia. Izvi zvakakonzera kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vambowandiswa kwemaawa mazhinji. Mauto eWagner Group akazotendeuka odzokera kwaakanga abva. VaBlinken vanoti nyaya iyi haisati yapera vachiti zvakaitwa izvi zvinogona kubetsera Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa. Munyori mukuru webato reAfrican National Congress vaShichele Mbalula vanorumbidza vaEmerson Mnangagwa vachitivo vane zvinochamisa mutengesi. sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukupindawo muchirongwa cheSADC Compliance License. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.